Oh, seni zama kwenye hivyo ni credibility tanya hivyo kutizwa na iwe wanga wadi mwenye like war veteran waka ruwa Vietnamese war wanga wadi naval officer and also a naval aviator zitimba kutiwa hivyo operator ma aircraft pani one mission ya wano nyanyo zika kwa operation Rolling Thunder another bomber over Hanoi, which is the capital city of Vietnam. And Pawaka bomber, Pawaka Zara Chatua, the Ma Vietnamese over a prisoner of war. So that Patinola Pamachoke, when Nika usually credibility, you know, end up in a run where Utmaka Wira Nika, Waka Wawondo, Waka represent Nikayawo, Kuditsi, Nika. So Munona Kuti Pa. Senate nemu Congress nemu America vanoremekezwa zvikuru nepamusana penyaya iyoyo.
Munoona sei mashanduro avanga achiita uyezve zvinoreva chii kuvanhu vari musenate kana kuti maparamende edzimwe nyika zvokuti vanokwanisa kukwikwidzana mumashoko nemutungamiri wenyika?
Basa resenate nderekuti riite balance ma powers are executive. Saka kana mwina president ari kuda kuisa chisimba chake pavanhu, senate basa rayo ndere kunozi kuita kuobstructa kana kuti kudelaya process iyoyo kuti mamwe ma unilateral decisions asaitwa na president. Senator McCain sezvo ari musame political party na President Trump, zvinoitika ndezvekuti izvona vaiva ne even more weight mushoko ravo pavakaedza for example pavakavhota kuti against repealing Obamacare, ndo imwe senatorial decisions akaita kuti akaitwa na Senator McCain kuti asabudirira anga achida kuitwa na President Trump. Saka munoona kuti basa ravo usually ranga riri maintaina madiplomatic relationships nenyika dzakaita sanana Vietnam, vanga vasiri kusapota nyaya yekubuild a war, even though vanga vari senator weArizona and ukoko kuArizona kune nyaya dzeimmigration dzakanyanya, vaiona kuti kubuild a war kwanga kusiri kunonyatsoita kuti nyaya yeimmigration ibudirire. Saka munoona kuti Senator McCain basa ravo ranga riri rekunyanyobhalansa my decisions are President Trump.